chidzidzo chikuru chatingakwanisa kuwana panyaya iyi ndechekuti dare ravakanga vakatarisana naro rakange riri risiri dare romutemo semazuro atinoriita, yakange riri dare repolitics. In other words, pachirungu vanoti yakange iri political trial, not a legal trial. I think ndoo chinhu chikuru chekuti vanhu vanofanira kunzwisisa. Vakanga vasiri kutongwa nedare romutemo, asi vakanga vari kutongwa mudare repolitics kuburikidza mhosva yavainzi vakanga vapara yokudzikisira chimiro cheofisi yemutungamiri wenyika weAmerica.
So kuona kwenyu nyaya iyi yakafambiswa zvakanaka hayo here?
Kuburikidza nemutemo wenyika yeAmerica, kuburikidza neconstitution yavo, ndinoona sekuti zvese zvaifanira kuitwa kuburikidza nomurau wavo zvakatevedzerwa. Vatsigiri vaTrump vane zvavaipikisa pamusoro pazvo, asi ndinoona sekuti murau wavo wakatevedzerwa.
Pakataurwa kuti vaTrump vakaonekwa vaisina mhosva, mukuru weRepublican Party muSenate vaMitch McConnell vakataurawo kuti vaTrump vanogona kuendeswa kumatare edzimhosva kana kuti criminal court pamusoro penyaya imwe chete iyi. Zvinogona here izvi?
Chiri chokwadi ichocho, nekuti sekutaura kwanamboita paya, dare rakatonga vaTrump ratanga tichitaura naro yakanga iri Senate. Senate idare rinotonga nyaya dzepolitics, harisi dare rinotonga nyaya dzecriminal. Sekutaura kwandaita dare rakanga rakatarisa kuti vaTrump semutungamiri wenyika vakange vadzikisira chimiro cheofisi cheofisi yavo yeupuresidend kuburikidza nekukurudzira vanhu kuti vamukire hurumende yavaBiden yakanga yasarudzwa navanhu. Vapedza veSenate ivavo vakati vaTrump havana mhosva. Matare edzimhosva atinoti macriminal court anokwanisa kutonga vaTrump zvakare pamusoro penyaya iyoyo, nekuti havana kutongwa before a criminal court for the same crime. Saka zvinokwanisika kuti vatongerwe nyaya iyoyo zvakare kuburikidza nematare ecriminal court.
Chii chinoitika kana matare edzimhosva akavawana vaine mhosva panyaya iyi?
Kana vakawanikwa vaine mhosva ngati zvinobva nekuti vanenge vapomerwa mhosva ipi chaiyo kuburikidza nemutemo wecriminal law. Kana vakawanikwa vaine mhosva nekuburikidza nemacharges acho, vanogona kana kutongerwa kupikira jeri chairo kuda kana zvemakore akati wandei chaizvo.
Kana vakawanikwa vaine mhosva kudare recriminal court, chii chinoitika kuvamiriri ava veRepublican Party vakavatsigira vachiti havana mhosva, vanofanira kuwanikwa vasina mhosva?
Pamutemo hapana kudare repolitics, tinoti court of public opinion. Vanogona kudzikisa chimiro chavo, vanogona kulosa confidence yevanhu, asi pamurau chaipo chaipo hapana zvavanokwanisa kuitwa, nekuti matare edzimhosva criminal nematare ekutonga impeachment matare akasiyana. And apa pavakange vachiti havana mhosva kuimpeachment, vakange vari kuacta as a jury. Saka hapana mhosva ingapuhwa jura anenge ati kumunhu andawana pasina mhosva.
Kana takatarisa mberi uko, munoona sekuti vaTrump vachaita chii kubva panapa?
VaTrump vacharamba vari present mupolitical landscape yeAmerica, muchida muchivada musingavadi. Takamira nhasi watiri ndivo vane sapoti inodarika mumwe munhu wese vandingafunga muRepublican Party. Handifunga kuti sapoti iyoyo ichapera pachirungu yavanoti overnight. Saka nokuda vacharamba vaine influence mupati umomo. Pada vangangodzoka vakati ndoda kumira zves president in 4 years, pada vachasponsa vanhu vavanenge vachiti iwe chimira ndigokutsigira. Asi chokwadi ndechekuti vacharamba vaine influence mupati nomupolitics dzeAmerica tichienda at least inonzi pachirungu foreseeable future.